manera kanaka muri yeZimbabwe.
Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 4 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchungamiri wenyika vaema sano munangagwa vanozivisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vavana chikafu chakakwana. Arap Moi vashaya nhasi. Studio 7 inotarisa mamiro yakaita zvino munyaya dzechikafu kuAirport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vaimbo yemutungamiri wekinya vaDaniel Arap Moi vashaya nhasi. VaMoi vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuberekwa uye vakatonga Kenya kubva muna 1978 kusvika muna 2002. VaMoi vanozivikanwa zvikuru nekubatsira kwavakaita dzimwe nyika dzemuAfrica kuti dziwane kuzvitonga kuzere. Asi kutonga kwavo uko kunonzi nevamwe kwaive nerusarura mukati kunonzi kwakaita kuti zvizvarwa zvekenya zvitambure zvimwe zvichibuda munyika iyi. Nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika pasi rose Dr. Takawafira Joe vaudza reichoto weStudio 7 kuti kushaya kwavaArab Moi kunorwadza vanhu vakawanda, asi vashaya vasina kugadzirisa zvavakatadza munguva yeutongi hwavo.
Kushaya kwaMoi kunorwadza nekuti vaMoi ndeuku anonzi mafirst generation emaliberation struggle muAfrica, ndo ainzi mabig men. Saka vaMoi vakabatsirawo zvikuru kwazvo mukusununguka kwenyika yavo. Asi zvatinoshuvira kuwanawo mafirst generation kuti vanofanira kudyara mhodzi dzakanaka musecond generation, kuti tirambe tisingatarisi politics dzamabig men, tichizotarisa politics dzedemokrasi. Taifunga kuti vaMoi vasati vapa vachasiyawo vagadzirisa munyika mavo kuti vanhu vanzvanane, vasingatarisi marudzi kuti uyu mupikiri uyu muluo, asi izvozvo hazvina kukwanisika kuti vasiye vagadzirisa.
Kune vamwe vanoti vaMoi vakatadza zvikuru kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvekuKenya apo vaive mutungamiri wenyika, tichitarisa zvaitika kuvanyori vakaita saNangugi waThiongo naNangugi waMiri vakazopedzisira vatiza munyika yeKenya. Munoti kudii imi?
Izvo hazvirambiki. Ndozvandataura kuti vabva mukuliberata Kenya, dambudziko ravo rakazoti airoorere rinonzi big man syndrome. Big man syndrome inotaura kuti ndingo yeni handikritisaizvi, ndinoziva zvese, hazvinei nedemokrasi. Ndo pavakanyanya kutadza ipapo, vakangoita kuti ivo chete ndo vaifanira kungotarisa munhu wese unofanira kungotenderana. Hakuna dhemokrasi inokwanisa kuita kana vanhu vese vachingotenderana nomutungamiri wenyika. Ndo pavava vakashata ipavo kungoda kuti inonzi pachirungu yes to be surrounded by yes people. Vakaurayawo vanhu vakawanda zvikuru kwazvo, uyezve vaingoda vanhu verirudzi rwechikikuyu, vasingadiwo vamwe vakaita maluo nevamwe vakangotawo mafai nevakadarwa.
Tichitarisa pavatungamiri vemuAfrica, maitiro neutongi hwavaMoi zvingaenzaniswe nevatungamiri vapi vemuAfrica?
Izvo zvinombozika. Vakaenzana navamugadha yaingo muno munyika padhiza, vakaenzana vamwe vakangowandawo even vana Museveni. Havana kuzosvikawo havo kana Idi Amin, asi vanongoteverawo kumashure kwana Idi Amin. Ndo kropeana yavamwe kuti kunaka zvairo vana Mobutu Sese Seko vaingozokurwa havo nana Mobutu Sese Seko, asi ndiyo kropu yemaliberation fighters yavo, asina kuzonyanyisa kudzidza kutungamirira nyika. Vakangokwanisa kuti vave mauto okurwisa makolonialist, asi vakazotadza kutungamirira nyika mune.
Nyanzvi munhoroondo dzezvematongerwo enyika Dr. Takawafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naReichoto weStudio 7. Dare reseneti remuamerica riri kuenderera mberi richinzwa mhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reCongress kuferefeta nyaya dzavari kupomerwa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti havaone vaTrump vachivhoterwa kuti vabviswe pachigaro sezvo nhengo dzebato ravo reRepublican Party dzakawanda kukunda uwandu hwebato reDemocratic Party riri kupikisa, izvo zvinoita kuti vaTrump vaonekwe vasina mhosva pavachavhotwa pachavhotwa mangwana. Marvelous Musanganya weStudio 7 abata vaSunday kuti tinzwe maonero avo.
Mafambira zviri kuita tinoona kunge zviri kufamba negwara rekuti vaTrump vachaitwa acquitted. Impeachment yacho ichatadza kuti yavabudisirwa muchigaro nekuti maRepublicans vo vari kukontrola the process at this moment. Saka nhau yakabuda yekuti varambidze mawitness kuti kuve mamwe mawitness anouya kuzopa umwe umboo hwakawanda. Zvinoratidza kuti maRepublicans vakagara pasi vakataurirana kuti sezvo ndo vane majority vaiti acquit vaTrump. Saka ndizvatongotarisirwa ndo zvichabuda musarudzo yacho. Tinofanira kusvika panguva yekuti politics dzedu dzinonge dziri dzekuti nyika ifambire iende mberi. Asi kana zvasvikawo panyaya dzakaita sedzeimpeachment idzi, mapato akasiyana-siyana anenge akuona kuti power ravo rinenge rakuda kutorwa nekuti kubiswa kwapurezidend veRepublican Party pachigaro chinhu chinodhamija pati zvakanyanya zvikuru kwazvo.
Pari zvino imo muno muAmerica vazhinji vanga vakatarisira uyezve kana pasi rose vachida kuona kuti vangadzidza here zveutongi hwejechetere pane zvatiri kuona zvichiitika muno. Munoona Zimbabwe ichidzidza chii?
So, chidzidzo chikuru chiripo ndechekuti tinofanira kunge tiine maprocess ekuti kana mutongi wenyika achinge ane zvaatadza, mamembers of parliament vanofanira kunge vaine masimba ekuti apaparwa mhosva ende mhosva idzidzi dziongororwa. Kana mukuru wenyika atadza, zvinofanira kunge zvichisvika pachinhanho chekuti anokwanisa kubviswa pachigaro nekuda kwekuti mhosva dzaanenge apara dzinoratidza kuti iye haasi above the law. Saka mutemo unofanira kunge uchitarisirwa kuti unochengetedzwa nemunhu wese kukwirana president wenyika chaii. Saka hatizvidzo chikuru chatinacho ndechekuti masystem edu anofanira kutibvumira kuti mamembers of parliament edu ange aine masimba ekuti kana paine mhosva dzinenge dzaparwa dzakakura sei zvakadai, vanofanira kunge vaine process yekuti ndiye vanofanira kukwanisa kuita impeach president kana kuti vakwanisa kukuvhota kuti president akanganisa. Kwochiitwawo dare restiuzoti dare ndorinoita kuti mhosva yake inokodzera here kuti abiswe kubva pachigaro. Tinofanira kunge tiine zvakadaro kutiwa kuti vatongi venyika dzedu vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vachitaura vari parunare vari kwakare kuSouth Carolina naMarvelous Musanganya weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yekutanga yebato reDemocratic Party muno muAmerica yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa kuIowa manheru ane zuro yaita mutauro mukuru nhasi zvichitevera kukundikana kwebato iri kuzivisa zvakabuda musarudzo iyi. Nigeria iri kutarisirwa kutambira mari inoita mamiriyoni mazana matatu nemasere emadhora inova mari yatorwa kumabhanga evaimbove mutungamiri wenyika iyi Mushakabvu Sani Abacha. Izvi zviri kuitika mushure mechibvumirano chakaitwa neAmerica, Nigeria nechitsuwa chemuBritain cheJersey. Nezuro bazi remuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakaita mabiko pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi. Mari iyi ichashandiswa mukugadzira migwagwa yemuNigeria. Dambudziko rekushaikwa kwehupfu rinonzi riri kutowedzera munyika, vanhu vachiswera kana kurara vari mumitsetse pazvitoro zvinotengesa upfu. vashoma vanenge vasingadi kurara mitsetse ndanzi vanongonanga kumisika mitema uko ufuhu uri kunzi uri kuwanikwa nemitengo yakapetwa kaviri pane mutengo unofanirwa kunge uchitengeswa nawo muzvitoro. Mumwe mugari wekuchecheche kuchisumbanje uye vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti vakawanda munzvimbo yavo vave kutorara vakagarira upfu pane chimwe chitoro chikuru chiri mudunhu iri, asi dambudziko nderekuti vanotengesa pamisika mitema ndo vanopedzisira vavana upfu hwakawanda hwavanozotengesa nemitengo isingakwaniswe nevakawanda.
Zvitoro zvikuru zvinosowanika upfu ekunokuziri muchisumbanje kwatekete inonzi emericad ndepahuno yahwo ichitengeka zviri nyore, asi vanhu vamwe vanotorarira pamalaini vachinyorana mazita ekuti vazokwanisa kuona upfu. Zvinooneka nezvekuti kana wazouya vezvitoro vane mazita ndo vanozohuwana vapedza votengesa panditaka upfu huri kuranda huchingodhura zvekuti veruzhinji havasi kukwanisa kutohutenga upfu ihwohwo nekuti hunenge huchidhura.
Vamadhuku vanoti kana upfu huchiuya muchitoro ichi tsapo yeuremu hwemakirogiramu 10 inofanirwa kunge ichiita madhora emunyika 50 sezvo hurumende ichibatsirawo pamutengo apa, asi vanoti kana wawe panze hunenge hwapetwa mutengo kaviri.
Hunenge huchiya maelitavi ma10 kg anenge achiona kuita $50 aratidzi yekutenga kana kuswaipa kana kutenga nekeshi, asi kana hwazoenda kunze hunenge hwakuita $80 kana $90. Pamwe pacho hunototi hweedzidza zvine hunenge huchitemesa hunenge hwachitoda ari maranzi kana ari mahue, saka pamwe pacho hunenge huchikarikidza tinyange kuti hunenge huchidzira pa80 kana hwakuita sehwopera vanhuhuti 90 vamwe dzimwe dzenguwa 100. Saka imari inenge yakawanda zvakanyanyisa nekuti haioneki mari iyoyo.
Zimbabwe svondo rapera chete, inonzi yakatenga chibage chinosvika zviuru 10.6 zvematani kubva kusouth africa, asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko iri richaramba riripo kwenguva ndefu sezvo kusanaya kwemvura kwakabatawo dunhu rekuchamhembe kweafrica kusanganisirawo nyika dzinombotengesera zimbabwe chibage dzakaita sesouth africa nemalawi.
Tukwadi dambudziko rekushayikwa kweupfu kana kwechibage ratiwedzerei nyika dzakawanda dziri kuafectwawo nemaclimate induced disaster sezimbabwe. Makatarisa southern africa takati achimboimbora chibage na south africa and one time tatiumbopiwa even kunana malawi, but nyika dzakaafectwa but hadzina kunyakuafectwa sesu, saka at least wanga vachine chibage chinge vachitengesawo kunana zimbabwe. Saka I think dambudziko richatombotiwedzerei probably kusvika next harvest.
Hurumende mwedzi wapera yakaumba komiti inoona nezvekutengeswa zviri pachena kwehupfu. Muzvishanda kwekomiti iyi sezvo hupfu huri kuramba huchingonetsa kuwana uye musika mutema uchitosimukira, asi nhengo yezanu PF vanoti komiti iyi iri kushanda asi kuti vanhu vari kutarisira zvakawanda munguva pfupi.
Ayo matankfos anoshanda kungoti track records yekuti tinofanira kutankfos it shows kuti pane interest national interest yekuti problem yatonyanyisa zvinonge zvauda kutarisa macho kuti shortfall loophole iri kuitwa papi.
Dr. Chitambara vanoti kuti dambudziko iri rigadziriswe hurumende inofanirwa kutora matano kwete yekungoona kuti hupfu hwafambiswa sei muzvitoro akawanda mumatura ayo chinomirira nguva yematambudziko yakaita seino.
Nokuti then nyika yakanzi yaita drought hachifaniri kuita kuti pawe nekushomeka kwechikafu kana mastrategic reserves enyu angaida chikafu, saka tini tinofanira kupagadzirisa ipapo going forward.
Kusvika pawanikwa nzira dzekuti Zimbabwe inge ichirima chibage chinoikwanira uye ichikwanisa kuchengetedza matura ayo, Zimbabwe icharamba ichitenga chibage kubva kunyika dzayakavakidzana nadzo dzakaita seSouth Africa uyewo kubva kunyika dziri kure dzakaita seMexico neUkraine uko kuri kubva chibage chiri kudyiwa munyika pari zvino.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. pachitiwo zvirongwa zvedu zvelife talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave.
Muchirongwa chatiri kutarisa mamiriro yakaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana siyana emunyika. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muAirport pedyo neHarare. Nzvimbo iyi imwe nzvimbo dzakanzi nesangano reWorld Food Program ine vanhu vakawanda vanoda rubatsiro. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muAirport, vanasoro jena vashomana ndivo vari kuwana rubatsiro rwechikafu kunyanya. Ongororo yakaitwa neWorld Food Program, WFP, nemasangano anoshanda akazvimirira, yakaratidza kuti pane vanhu vanodarika zviuruzana vanoda rubatsiro rwechikafu pavanhu vanodarika mazana mana vanogara munzvimbo iyi. Asi vamwe vevanhu ava havasati vave kuwana chikafu sezvo chiri chishoma zvikuru. Amai Stella Nguruve vanogara Overspill vanoti vave nemazuva vachiedza kunyoresa kuti vaone chikafu asi zvichikona nganga murapwa achida.
Wese hatisatambotambira sinzi upenyu hwedu hwese hatisatambira, saka takatozvinzwa unozuro, saka tauya tichitabva kuoverspill kuchina mano atombwa nenza izvozvi ndoto nemurume ari kutorwara izvozvi atoenda kuchipatara, saka ndatouya kuti ndizonyoresa inini zita kuti ripinde kuti pamwe tingatambiriwo chikafu.
Mashoko aya atsinirwa navaSolomon Mazarire avo vakaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti kunyange munhu akanyoresa kuti ari kutambura anogona kutadza kutambira chikafu.
Ipapo manje panonetsa kuti unyatsoziva bhozi, ipapo patangopi unonge wapiwa fomu racho, wapiwa fomu kwanzienda naro kumba unogara handiti tichazouya. Saka ipapo manje ndopanenge pane chitsotsi chacho kuti alright inini pandanyorwawo ndepapi, sezvo ndangonyorwa mufomu randodzokera futi naro, saka sitarangu riri papi hapana.
Munyori musangano reAirport Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti kunyange hazvo nzara yakatekeshera mumusha uyu, vanofara kuti masangano akaita seWFP ari kubatsira. Vanoti WFP inopa vanhu mari dzekuti vatenge chikafu.
World Food Program iri kubatsira kuti yaicount out per head inopa 8 US, saka ndo vanenge vachitarisa nhamo inenge iri paomba. Kana vanhu vari 8 vanoti 8 times 8, $64 vopuwa US ichiitwa paeco cash.
Asi vanoti havasi kufara nechirongwa chehurumende chinobatsira harawa nechembere nevamwe vanotambura, icho vanoti hachisi kufambiswa zvakanaka.
Hunge zvazvo zvingana sekukuwana, but zvakaitwa neWorld Program mapindiro akaita munyaya muAirport tingati vakatibatsira stereki. Asi tine dambudziko nehurumende iri kupawo programu yesocial welfare yetirikuona kuti vanhu vari kuchema, vari kuya kwetiri vechiti tiri kuenda tichinyorisa vana nherera vakaremara, asi vari kunzi uyai nemusangano, makadzi emusangano.
VaMazarire vanotsigira mashoko aya vachiti zvinhu zviri kuitwa nenzira isina kujeka.
Mumusha mumatengetiro unenge uchingozoona kuti vese vanenge vachiuya vanenge vakodhana sezvo matauro avaita maya, kuti vanenge vaudziwa kuti ndozviripo ndozviripo. Saka vaya varimwe bato vemwamava hapana chavanoa, ndopaipa kuti vanozouya takungodzembereka. Nhai tochiwana kupiwa, nhai D wezi last time takatonetsana na DA dii ndakatopindamo neumwe mudaya watakatopinda tikati nhai DA izvi zvave kuitika izvi muri kuzviona sei, ende mamboone here panze apa kuti isusu tonzi tanyorwa asi moti kwanzi nomu pamupa pamapepa ekudhara, pamasita ekudhara. Saka ekudhara acho atanyoresa moti mumwe aya asati apinda mukompyuta, saka zvinhu zvacho zvinotinetsa.
Vari kupiwa chibage vanopiwa makirogiramu 50 pavanhu vaviri kana kuti bhagidhi pamunhu wega wega. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vanoona nezvedunhu iri kana kuti district coordinator weAirport Ruwa amai Bernadette Mbaiwa vati havana kupiwa mvumo yekuti vataure nevatori venhau pakugoviwa kwechikafu. Kanzura weward 3 kuAirport vaGift July vanoti vanoona sekuti matambudziko pakugoviwa kwechikafu anogona kupera kana makanzura akapiwa mukana wekutungamira urongwa uhu sezviri kuitwa kumaruwa.
Ichokwadi, nyaya yechikafu haisinyatsofamba zvakanaka, nekuti mukaona vanhu vari kuramba vachitambira ndovagara vachingotambira makore nemakore, asi tine vamwe vanhuwo vanenge vari vatsva vashika maiji kuti vanofanga vachitambira kunyanya izvo zvino kunoedza kuti chikafu even munhu wese arifananga achiwana chikafu but hazvisi kuitika izvozvo
gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti nzara yemumadhorobha nemaguta yakasiyana neyekumaruwa ndosaka vari kunyanyotarisa kumaruwa asi vanoti vachavandudza chirongwa chekupa vanhu chikafu munguva pfupi inotevera izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu mubazi rava Mavhima vaClifford Matorera avo vanoti vachatanga kuita izvi muHarare neBulawayo.
Yes, we have started to identify people in every community we have started with Harare and Bulawayo, and in our budget of 2020 we are trying to scale up.
Tatotanga kuongora vanhu vanoda chikafu muHarare neBulawayo uye gore rino tine hurongwa hwekuenda kune mamwe madhorobha kuti tipe vose vane nzara chikafu.
Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu mamiriyoni masere kusanganisira vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Sangano reWFP rinoti rave neurongwa hwekupa mhuri zviuru zana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu matunhu masere. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Mangoja.
Dare remakurukota nhasi raita musangano waro wekutanga gore rino mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachizivisa dare iri kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure momusangano uyu. Amai Mutsvangwa vativo vaMunangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa. Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezvemari vaMutulinwiwe vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanhu vawane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program. Vanwiwe vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chemaGMO kuitira nzara iriko, asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana. Zimbabwe yange isingabvumidze chikafu cheGMO munyika kunyange hacho change chichipinda munyika.
Obviously inaya imvura chete ndiyo iri kutinetsa handiri kuona. Saka tota kusupporta avo vanotsva kuinvest in irrigation, wanto climate proof the agriculture so that there's no water security. Water security will ensure food security.
Asi mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remdc inotungamirwa navanelson Chamisa vane kutambo renyoka vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino asi yakatambisa mari pacommand agriculture.
Zvinovhundutsa kunzwa hurumende yavaMunangagwa ichitaura iyo kuti food security ndoya priority yavo kana kuti donzo ravo gore rino, nekuti ndiyoyo hurumende yavaMunangagwa ine shamwari dzavo dzataa kutotaurwa nemayouth ezano kuti imbavha. Saka vaMunangagwa vagonotiudza kuti hurumende yavo yakuda kuprioritiza food security ivari vane shamwari dzakaba mari yaifanira.
Tsvangwa vativo vaMunangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nokubira vanhu goridhe vachishandisa zvombo zvinosanganisira futi Mabemba. Asi vatambo rinyoka vativo nyaya iyi iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Mosquito haigone kurapa malaria. Mosquito iZanupevu ndo yakakonzera malaria, ndo iri kukonzera machete gangs, ndo iri kukonzera nzara munyika. Saka zana haigone kugadzira dambudziko rayakaunza munyika.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere checoronavirus, uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu achabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere ichi dzakaita seChina vari kuongororwa. Gurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo vati vari kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti hachipararire nenyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha. Izvi zvaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure momusangano uyu. Amai Mutsvangwa vativo vaMunangagwa.
Munhau dzemitambo, Sangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA rinoti harisi kumhanyira kutora mari iri kubva kuFIFA yekusimudzira mutambo wenhabvu munyika nenyaya yekutya kuti inomedzwa nezvikwerete zvine sangano iri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weZifa vafeoti kamambo vanoti havasi kutora mari iyi iyo inoita iyo madhora mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ekuAmerica nekuti kuita izvi hapana chinovabatsira sezvo mari iyi ichizobatwa nevezvikwereti kubhanga ravo. Vakamambo vanoti vabvumirana sebhodhi reZifa kuti vambomira kutora mari iyi kusvikira vaderedza zvikwereti zvavanazvo kuti mari yacho izokwanisa kushanda kuita zvebudiriro zvayakanangana nazvo.
We made a deliberate decision to say that we are not going to take the project funding because takatora maganisha anongoyobata. So hapana zvatainge taita.
VeZifa vane zvikwereti zvinosvika izvo madhora mamiriyoni masere kusanganisa mari yaimbove mushandi wavo Valazarus Murushomana avo vakabudirira kumatare ndokunzi mari yavo inofarira kubatwa kubhanga pese panopinda mari yeveZifa. ZIFA ine zvakare mari yeveLady Kahaya avo vakaita kuti midziyo yekumahofisi egungano iri itengeswe kuti vaunganidzirwe mari yavo asi ikatadza ukwana. Zimbabwe yakabvudzingwa zvekare mumakwikwi e2018 World Cup neveFIFA ava nemhaka yechikwere chaimbove murairidzi weMauritius Valinos uyo vaive vasingatambirise mari yake muhoro. Asi vakamambo vanoti havasi kuda kuti izvi zvidzokorodzwe zvekuti vari kutambirisa murairidzi wavo mutsva Zidravik Jugrosic wekuCroatia nemari yemuno yema RTGS.
To mutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo weMuzimbabwe. But my figures acho is private between him and ZIFA. Hatiri kukwanisa kuyadivulge.
Zvikusure kubva muna 2010 apo sangano renhabvu iri raitungamirwa navacabinet Dube. Asi vakamambo vanoti vazvipa kusvika muna chikumi kuti vaone kuti zvikwereti izvabhadharwa uye zvekuti ZIFA yamira pakachena munyaya dzemari. Pari zvino veZIFA vari kumhanya mhanya zvekare kuunganidza mari yechikwata chenyika cheMauritius icho chine mitambo ye2021 Africa Cup of Nations muna kurume. Zimbabwe iri kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 nemusi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoziisa dare remakurukota kuti nyaya hombe gore rino kuona kuti vanhu vawana chikafu chinovakwanira. Vaimbo vemutungamiri weKenya vaDaniel Arap Moi vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.